kuri nani
atuka kishinge shinaka kuchinge shinaka vanhu vari kutarisa kutanga taini tagona kuti taimprova kutavandudza magaro avo maringe nekuwana maservices vachinga vatakavavimbisa kuti zvinofanira kunge zviripo nenyaya yekuti mucharangarira kuti tariva haine nzvimbo yatinonorarama sikereki nenyaya dzekushanyirwa nedzimwe nyika nezvimwe zvitourism zvinhu zvakanokanganisika munguva yecovid iko zvino ikonomi ya yedu inyange yakati tererei
zvazvisaka kuti vanhu vazhinji vanetsekane kurarama vanetsekane uyezve kunge vachikwanisa kuti vaunzeze mari yavanofanira kuunza kukanzo inova responsibility yavo inozotibatsira kuti tikwanise kuvapawo maservisi so zvinhu hazvinanyatso kumira zvakanaka zvinobatanawo nekushata kwemamiriro ezvinhu munyika maringe nezveupfumi pamwe chete nezvematongerwo enyika yachona zvisina kumira zvakanaka tinono takanganisa isu dzese kaguta takadiki ndomamiriro aanga takaita zvinhu
zvababata totarisawo kuti zvamuri kutarisira kukohwa muchirongwa chamauya nacho kuno kuamerica ndezvipi muchidini
uno mukana wekuti tikwanise kuti tiyanani nevamwe vakawanda chekutanga vemuafrica medu sekuziva kwenyu panapa pane nyika dzinodarika makumi mana 40 dzabva muregion yatingati yesubsaharan africa tinouya tinge tiri munomu guta guru rewashington dc so vanhu ava vanhu vatiri ngori vanhu vainjiniya vanhu vadiki asi vari kuita zvinhu zvikuru munyika dzavo dzakasiyana siyana vari mumatongerwo enyika vari mukugadzira upfumi vari mukushanda mupublic service nenzira dzakasiyana siyana asi vachishanda vachiita zvinhu zvikuru so chekutanga kusangana navo tichiita yatinoti kupanana mazano zvakasiyana siyana chechipiri kuyanana nevari muno muguta rewashington dc sekuziva kwamuita tine zvizhinji zvekudzidza kutanga sei panyaya dzematongerwo enyika kunopa mukana kuna vose yatingati dhemokrasi chechipiri kuumbwa kuupfumi kunobatsira kuti vanhu vave nemaoportunity akafanana yatingati iyo kuwanwa kwemikana yakafanana nyaya dzedu dzeshona
idzizozo
asi chechitatu chatinotarisira kunge tichidzidza urongwa hwu hune yatingatiwo pachinhu curriculum yakaishonaka ine zvinhu zvakawanda wanda but zvese zvine zvichinonodzokera pakuda kunoumba mutungamiri anoshanda navanhu anoshanda navanhu tichitaura mutungamiri asingasarudzi anova inclusive leader kungange kuri kune zvemabhizimusi kungange kuri kune zvematongerwo enyika nezvinhu zvakasiyana siyana ndo nheyo dze yatingati curriculum yebasa iri ratakaunganira mumutakuro washington
ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mashoko enyu kumhuri yenyu yasara kuzimbabwe ndeyekuti kudii movavimbisawo zvii
tinotarisira kuti patinodzoka kumusha tinenge tawedzerawo mashamwari yedu guta redu rekariba iguta riri munguva yekukura zvaukuri usingaonewo kuti vamwe vakakura sei haukuri usina madzishamwari zvinonzi nechishona zvamunoona usawira unokunda ukama so kuwana masawira kwatichaita kwatichaita samera kuwanirwa masawira kunoita guta redu nenzvimbo dzakawanda dzekuda kuti dziiti adresi inoda yatingati foreign investment so ndonyaya dzatinge tichitarisira kuti tichidzoka kumusha august achitanga zvinhu izvozvo zvinenge zviine rungwara tinoumba kukamba ihuroi kuti tisvikira kuti tinowana patinosvika kukuhwa vision yedu yatakazvipa sevana vekariba kuti mugora 2030 tofanira kuti masiti tichibva pakuva municipality siti iri yesmart city yakakomberedzwa nevanhu vari kuvaa nepfundutso yatingati thriving local community.